Vachitaura pamahofisi ebato ravo muchinhoi, mutevedzeri wasachigaro wedunhu remashonal and west vadexter nduna vati vari kufara kuti vakakunda mapato aitsigirwa navamugabe munzvimbo dzezvimba.
Vamunangagwa vahwinda mumashonal and west munove imo mune nzvimbo inonzi yekwazvimba maimbogara kana kuti munogara vaimbove mutungamiri wenyika inoiyi Mr. Robert Gabriel Muka. Saka tinokorokotedzaiimi vemashonal and west kuti makapidugura muvengi inonzi iyo pachirungu annihilation. Makati kumuvengi hamuchati zvemag40 munomashonal and west.
Vamugabe vainge vati vanotsigira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuti vave mutungamiri wenyika musarudzo dzakaitwa svondo rapera, vachiti vainge vasingavhoteri mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanduna vati dunhu reMashonal and West rimwe rematunhu mana akavhotera vamunangagwa nezanupf zvine mutsindo.
Tichitarisawo kuti Mashonal and West province ndo yakaitawo pamaprovinsi mana pakati pe10 maprovinsi. Province yedu yanga iri panumber 4 kana kuti yanga iri pakati pemaprovinsi mana. Akavhotera president E.G. Mnangagwa zvine mutsindo.
Kunyange bato rezanupf razvipembedza kuti rakawana zvigaro 10 nezvisere pazvigaro 22 zviri mudunhu reMashonal and West muzvariri Rudo Mpofu, vanoti zanupf iri kupemberera kutadza sezvo yaimbenge iine zvigaro 21 chete sarudzo dzisati dzaitwa.
Ndirishamisika nekuti vari kutopembera nekufara asi vadropa ne3 chirati vanogona kunge vanga vachitarisira kuti vachawana ari pasi pe18. Saka zvavatowana 18 vari kutofunga kuti vagonesesa zvikuru kudarika zvavaitarisira.
Panyaya yekugadzwa zviri pamutemo kwavamunangagwa semutungamiri wenyika, vanduna vati zvichaitwa panguva yakafanira pachitevedzerwa mutemo. Asi vayambira nhengo dzavo kuti dzisateerere zviri kubuda pamadande mutande zvekuti vamunangagwa vasi kuzogadzwa nyaya yekukunda kwavo isati yapera kumatare edzimhosva. Vashamisa vari kuendesa nyaya yezvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vashamisa vanoti ivo ndivo vakakunda musarudzo iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.